madzimai avanoitwa akashinga vanoitwa Petronella Chigumbura naNyaradzo Hoto. They are based in Zimbabwe. Ava vanova vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka, vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa. They made headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana BBC nekupi nekupi. Vanga vakaapplya visa ravo rekuti vauye nekuti vaireceive award yavo gore rino kuZimbabwe International Women's Awards, the Founders Award. Vakanyimwa visa vachinzi havana maassets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno kuUK.
Mazwi amunawo ndaapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa semavisa panyaya yakadai semadzimai iwaya anenge achiita mabasa ane mukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo?
Ini ndinongoti kune ava vanopa mavisa nekuda kwokuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavisa. Ndinongoti it's not everybody anouya kuno kuEngland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuZimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoku. Saka kuvanyima kwavakaita mavisa kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa okungoita kuti vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office, UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanya kukosha. And like I said, haasi munhu wese anoda kuyazogara kunoku.
Pane zvamati maita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopa iwaya mavisa?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei kuti vakadecida their decision pane grounds dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini but takangomirira mhinduro kubva kwavari.